Kemori very clear in terms of constitution kuti munalenga kasungwa ane right yokuonekwa ne a spouse and the right yoyo iri guaranteed in constitution section 50 subsection 5 inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendedzwa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone saka zvaitika izvinhu zvinotyora mutemo and the prison officers angasikafani kuva achiita izvozvo
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai nekuti tiri kumboona svondo rapera vachamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi-ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vachamisa vasabvumidzwe kupinda asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro panogadziriswa sei pakadaro kana vasikala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo
sezvo zviri mubumiro romutemo magweta avasikala vanokwanisa kudzokera zvikare kumatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda and kana iyo application iyo yakagrandwa necourt vanenge vachirambidza vasikala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagota avo vanenge vava mune inonzi condemned of court and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa
totarisawo imwe nyaya tiri kuona nhengo dzedare reparamende kubritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe munoona sei danho iri
izvi zvinhu zvandingati the welcome development because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights ari muconstitution and the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi rights zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema vachiparedwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo vachirambidzwa kuti vaonekwe zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kutyidzana navo
asika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi
izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics saka vehurumende kana kuti vezanup f kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisi kuva vachipindira vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho and ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa